vachitaura pakuradzikwa kwamudhara bhonzo nhasi pamarinda ezororo memorial park kuchitungwiza vanoita zvemimhanzi mitambo tsika nemagariro vati havasi kufara nekubatwa nekuseri kwemaoko kwavari kuitwa nehurumende vanoita zvekutsikiswa kwemimhanzi vaamos mahendere vati vaimbi pamwe nevanoita zvemitambo tsika nemagariro havasi kuwana rutsigiro rwakakwana kubva kuhurumende mubasa ravanoita
hatisi kufara semaartist emuzimbabwe mukaona zvandiri panapa izvi sutu yandakapfeka iyi kana foni yandakabata kana mota yandiri kudhraivha iyi zviri kubva kumagitari atinoridzaya asi tinoda rutsigiro runobva kuhurumende nekuti nyika ikashaya munhu anonzi muimbi imbondiudzai kuti redhiyo ikasarira munoswera muchizva sei muzimbabwe redhiyo kana dj akataura oisa song yorira tv ichiita dramarao yamoseka muchigara mumba muchitandara ndoinonzi nyika ka saka tiri kuti kuhurumende yedu please tarisaiwo raramo yemaartisti emuzimbabwe kana hurumende yedu musiri kuziva zviri kuitika regai tikuudzei zvakaitika kunigeria nigeria yakaipa fundi kumamusicians nemaartisti ikoko kuti vabudirire saka tinodawo homwe dzakafanana neidzozo kuti maartisti edu emuzimbabwe tigone kusumukawo hurumende ngaitione onai zvaitika panapa kumaronezi vashaya hapana kana minista wekuministra ari panapa
vamahendere vashora hurumende nekusatumira nhume pakuradzikwa kwamudhara bhonzo avo vaizivikanwa zvikuru mune zvemitambo yaibuda pachivhitivhiti
kana ndimiwo nekuita tena kwavakaita nyika kubva kumaiti asingazive timira bhonzo muzimbabwe ndiani kana tikaatara chokwadi maministers jiava vari kudzimba dzavo vaitogara vachiseka achitorovara mavo vachiseka achidzanika asi onaika icon yakadai so mota dzavo kuuya here nhai hurumende kuti muonewo zvakaita zvii aiwa ini hangu ndiri producer director angaitaurwa uyaua wemusic handisi kufara nezvaitika izvi handiti
muimbi uye vachiita zvemitambo muzvare kesi yamasona avo vanonzi muchaneta mumutambo unonzi muchaneta vanoti vanoita zvemitambo vari kurarama zvehwakumukwaku sezvo vasiri kubhadharwa zvakakodzera
I think for those vakatrayawo vakatraya but then inyaya yengoti ati yachona haisi kutibhadhara isusu vachona zvafanana kuti ezvinoizvi isusu tove nezvikwereti zvatitori nazvowo kuna ana muchaneta kwacho like kuti kutoti tistope takanzi mari yacho hapana right now ingadai muchaneta yacho ichiri kutoshowa but nenyaya yekuti kune maareas edu echi epayment we haven't been atisabhadharwe saka sometimes ati yacho inenge iri ichinakidza vanhu inogona kupedzisira yangodzoserwa mashure uye kuti representation yacho no hatina yekunyatsoti tiripresente munhuwo kana kuti ari kuministri ikoko ari weati anotozivawo akamboexperienza malife experiences atakaexperienza atinoexperienzawo isusu ekurara nenzara ekushaya mafacility ekushaya zvinhu iwayo ndo atinongoti veduwe tisireiwo munhu isazviro kuti hatina kudzidza maartist achona anakadzidza vatoriko vane madhigiri vatoriko vane chii saka ngakuiswawo an artist to kuti vatimiririre ithink zvinobatsira
mumwe akashanda namudhara bhonzo mumutambo waizivikanwa uchinzi bhonzo nechikwata kana kuti timina bhonzo vatimothy tafumanei vati zvinovarwadza kuti vashayikirwa nomumwe wavo zvisinei vatafumanei vakurudzira hurumende kuti sevanhu vanoita zvemitambo tsika nemagariro vave nebazi ravo rakazvimirira rinotungamirirwa nemunhu anoziva zvinodiwa mubandiko ravo
hurumende yedu handizivi kuti vatingagona kugara naye pasi tikanyatsomuonesa ndiani anzwisise kana kuti inyaya yekuti munhu anopuhwa ministry yearts anenge asina idea zvakanakawo kuti dai zvichizoitawo nerimwe gore ministry yearts ikange iine vanhu vanoshandako vari maartist kana even to the ministry level minister level kukawanawo munhu akamboitawo mitambo anonyatsozvinzwisisa saka nyaya inenge iripo maybe ndeyekuti kuti uzosvikawo ipapo maybe you need to go through nyaya dzepolitics neinei saka sometimes maartist unenge wakaita sekunge wakaunganidza vanhu vese handiti saka ugone kuzonyada kubva wazonyanya kupinda wakarerekera ikoko but kwenga kuna anonzi vanoati chiiko mamp vaya vanongogadzwa vanonzi manon constituency mps va vanongotsvagawo kamaarts industry imomo vanenge vakati muke muke upuwa ministry oral zvinhu zvoita ukaona kuti izveni kuarts industry kwedu dai zvaigona kupatsanura kuti arts nesports handiti Vese angopinda anenge akangoti kusports kukangonzi chakati unomona ari kubhora ari ku cricket ari ku rugby ari ku kwangoitwa zvemusic zvaumo auoni auoni vanhu saka zvino zvingori biased towards sports saka zvakanaka kuti zvikapatsanurwa pamwe zvingatibatsira zvinoziva kuti inonzi arts and ameno and culture kana kuti sports and recreation wetwa tuma ministry pamwe zvinogona kubatsira.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemitambo tsika nemagariro vakazembeka zembe kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vati vanga vakabatikana pataedza kutaura navo panharembozha yavo. Muchakabvu Lawrence Simbarashe avo vanga vachizivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Mudhara Bhonzo vakashayika nemugovera mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere cheshuga. Mumazuva avo ekupedzisira Mudhara Bhonzo vakange vashoshoma zvakaita kuti vatadze kushandisa izwi ravo kutsvaga raramo zvakapedzisira zvoita kuti vararame nekupemha zvisinei nembiri yavaive nayo. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas Chiripasi.